Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro ndira 13/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukavo kubata muzimbabwe usadzosa zvinovana kugara riripo zvekare ichangogara riripo vakapiwa kwavo vamwewo vanenge vachikwanisa vanopfuurira mberi asi vatongopfuurira mberi asi nongotenda nokutiwo pavavakabata vakatsva vakavabata asi vanofana panguva yavanga vari mutungamiri.
Chiremba Peter Magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Panyaya yenyaya yekuwanikwa kwemukwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro, tichange tichipusha kuti paidrodziswe yatinoti Education Equalization Fund, iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridja gap reover 2000 schools dzisimo muZimbabwe.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvarinoda zadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vakazivisa nezuro kuti vakanga vave kuzosiya chigaro chavo kubva musi wa24 mwedzi uno. Nezvikonzero zvavakati zvakanangana neupenyu hwavo, Dr. Magombei vakabuda munyika muna gunyana vachienda kuSouth Africa kunorapiwa zvichitevera kupamhwa kwavainzi vakaitwa uye kushungurudzwa nevanhu vasina kuzivikanwa kuti ndivanani asi vanofungidzirwa kuti vasori. Izvi zvakauya panguva iyo vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende vakanga vatangawo kuramwa mabasa mumwedzi mumwe chetewo vachida kuti hurumende iwedzere mihoro yavo pamwe nokugadzirisa zvikwanisiro muzvipatara. Vana chiremba ava vachiri pakuramwa mabasa uko kwadarika mwedzi mina asi hapana chati chaitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba iri, Dr. Tawanda Zvakada, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakatambira kusiya basa kwaDr. Magombei uku kunyange hazvo risiri danho ravakange vachifungira.
Tsamba yatakareceiva kubva kuna Dr. Magombei neemail vachitiwo vanga vafunga kusiya chigaro chekuva mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, vachitendawo machiremba nesapoti yavakavaratidza, vachingokurudzirawo kuti machiremba aramba akashinga yatingatiyo kuadvocate for good conditions of service kuti nzvimbo dzatoshandira dzinge dzakanaka, nekutiwo machiremba avanenge achiwana muripo uri nani. Saka vakangokurudzira machiremba kuti varambe vachipfuurira mberi nebasa iri, kunyange havo iyo vafunga kuvinda vamutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association. Danho ravakatora ivo vega vakaona zvakakodzera, tisingazivo kuti takavasvisa pakutora danho iroro.
Tiri kuona kuti vari kuti vachapedzisira kunge vari nhengo yesangano iri musi wa24 ndira unove mwedzi uno. Imi muri kutambira sei danho ravo rekusiya basa iri?
Isu semumwe aimbobata pamwe chete navo tingati danho ratingati ratirwadza, asi kuti basa range rakareruka iye Dr. Magombei varipo vane ushingi vachitungamira machiremba, asi nekuda kwekuti bato reZimbabwe Hospital Doctors vakangogara riripo zvikava zvichangogara riripo saka kusiya kwavo vamwewo vanenge vachikwanisa vanopfuurira mberi asi vatongopfuurira mberi asi tinongotenda nekuti iyo pavakabata vakarwisa vakabata basa dzinorufani vanguva yavanga vari mutungamiri ende danho zvakatsigirwa nematiremba vemashini kuti atiisa magombei avakamiramira kana pari pakutingati kuadvocata kuti machiremba ange achiwanawo mari inopinga nyangwe azova azofunga kutora danho aziva tinei tisikazive kuti vachadzoka here kana tisaitika asi panguva yavanga vari president vakabata basa rakanaka ende basa dzinofana.
Matimi vakatumira tsamba iyi netsamba mbozha neemail vakataura here kuti vanyora vari kupi?
Vaingotiwo vari kusouth africa uko ndokwanga vangori mazuva ese sazvo vakaenda ikoko ndopesera kunzwa vakatavangoa navo mukutaura kwatinoita vanongotiwo vari kusouth africa.
Panyaya yezvichemo zvavana chiremba zvaita kuti vange vasati vadzokera kumabasa tinoona kuti vamwedzi wechina uno kana kutodarika mwedzi mina, pane zviri kufamba here panhaurirano nehurumende?
Tinoa kuti mazano dzavanhu dzakapedzisira kuitwa mugore rapfuura rataude kuva gore rinotangi hapana nhaurirano dzaitwa ende nhaurirano dzinogona kunge dzichiitwa saka angoona dzichipostpondwa dzichipostpondwa dzisikazivi kuti dzichazosvika pakutwarii saka tinangoti panyaya yemucapacitation yatina chiremba hapana chatichachinja kubvira zvazvainguve mwedzi mina yapfuura zvatowedzera kuoma.
Vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti Congress yaro ichangoitwa mugweru yakabvumirana kuti mumakore mashanu ari kuuya sangano ravo richange richitarisa nekuita zvinhu zvitatu. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti pane zvakabvumiranwa zvimwe zvikuru zvavachange vachiita zvinosanganisa kuwedzera kwekubatsira vana vechikoro vanonetseka uye kurwira kodzero dzevarayiridzi. VaMasaraure vati sangano ravo richatarisisa mamiriro nemashanduro aro chinangwa chiri chokurivandudza kuti rikwanise kushanda pamwe chete namamwe masangano anorwira kodzero dzavashandi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mumakore mashanu anotevera tichange takatarisana nezvinhu zvitatu. Chekutanga tichatarisana nenyaya yekuwedzera kuwanikwa mukana wokudzidza nevana vezvikoro vanotambura. Chechipiri tichange tichitarisa panyaya yelabor justice yemaworkers ari kushanda achiita kuti nyika ine budirire. Chechitatu tichazenge tichitarisawo zvemukati negungano redu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kuti risumukire rikwanise kunyanyosevhisa mamembers aro.
Ko muzvikoro chii chezvedzidzo zvamuri kuzoita?
Panyaya yenyaya yekuwanikwa kwemukwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro tichange tichipusha kuti paidrojiswe yatinoti Education Equalization Fund iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridge gap reover 2000 schools dzisimo muZimbabwe. Tichange tichirwisawo zvakare kuti mari iyoyo kana yavepo idevelope infrastructure kumarural areas kune vana vari kudzidzira pasi pemiti, kune vana vari kushaya chekudya vachienda kuzvikoro, kune vana vasingaende kuzvikoro kana kushinaya nenyaya yekuti hapana kwekudzidzira nenyaya yekuti bridge rakaenda. Saka Education Equalization Fund ichange ichibatsira izvozvo ichizobuditsa zveimwe homwe yekupa vatisha vemaruwa mari yakati wandei yekuti vafarire kushanda kunzvimbo idzodzo. Saka tichange tichizobatana nemaparents panyaya yekuwanikwa kuwedzerwa kumukana wekudzidza paparents teacher association yatakavarura patanga tiri kucongress yedu yekuti maticha nevabereki vaise musoro pamwe chete vachisumudzira zvikoro zvavo vachiadvisa maSDA angeanga agara ariko. tichi para tiri panyaya yelabor justice vatichange tichiita ndezvekutarisa kuti mitemo yose inoita zvekushanda kwedu ienderane nesection 65 yeconstitution yezimbabwe malabor laws yedu kusanganisira statutory instrument 141 of 1997 inotarisirana nezvekunhaurirano dzemari yakagadzira apex council neagency kuti zvibvisiwe tigadzire macollective bargaining chambers anoenderana nesection 65 yeconstitution yedu yemuzimbabwe tipushe kuti tiwanewo mukana wekudemonstrata tisingashungurudzwe zvozvitenderwa mubumbiro redu remutemo tichazenge tichitarisawo nyaya dzekuwanikwa kwemuhoro tichisundidzira kuti vanhu vawane mari inotenga mari inodya saka tichange tichiita noita kuti vadye maprotest akasiyana siyana kuti zvinhu izvi zvikwanise kurealize
iro sangano renyu munogutsikana naro here kana kuti pane zvamuri kuronga kuita naro
kana pati kutarisa zvemukati meunion yedu tirikutarisira kuti panosvika the next 5 years amalgamated rural teachers union of zimbabwe ichange yakuwanikwa pese pese muzimbabwe ichange yakuwanikwa mudistrict rega rega muconstituency yega yega tirikutarisirawo kuti mamembers edu achange akwira congress yakazvipa target yekuti tinofanira kunge tasvika 15,000 kubva pa5,000 varipo izvezvi panokwana 20 panopera makore mashanu anotera saka ndozvo zvishuwo zvatinazvo kuti pa the next 5 years tingange taachivha nekuwedzerawo kubatana nemamwe maorganizations anemuono wakaita seyedu tave affiliate yezimbabwe congress of trade union kuti tigwe hondo dzedu tiri pamwe chete sevashandi
pazvirongwa zvenyu zvese zvamataura izvi batsiro yamunotarisira kubva kuhurumende ndeipi
kana pari panyaya yekuwanikwa kwedzidzo nemunhu wese hurumende toitarisira kuti chekutanga iwedzere mari yainoisa muzvikoro asi chakanyanya kukosha ndechekuti patiuti education equalization fund yatiri kutaurai inoda kuti hurumende ndoingatogadzira homwe iyoyo ichiirana zviri transparent kuti vanhu vese vakwanisa kuwana dzidzo tinotarisirawo zvakare kuti hurumende irespecte constitution inoisunga kuti iyo ikwanise kupa basic education saka tinotarisira kuti hurumende iassume its constitutional responsibility yekupa vana vedu dzidzo vanotambura chechipiri kana tarisa nyaya yelabor justice hurumende yedu ngaione kuti mitemo yose inoita nezvekushanda kwedu iri kuenderana nesection 65 tarisa bato reparliament iri rehurumende zvakare kuti angaine malaws ese aenderane nesection 65 yeconstitution yedu kuti tikwanise kushanda zvakanaka hurumende yedu ikakwanisa kurespecta section 59 yobvisa zvimitemo zvairi kuisa zvekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuungana nekuratidzira inenge yatibatsira zvikuru kuti tikwanise kuenjoya malabor rights edu sevashandi kana tichitarisa hurumende zvakare tirikutarisira kuti itsigirewo zvakare nyaya yekubviswa kwezvinhu zvakaita sana apex council neagency zvisiri pamutemo kuti paburwe nemacollective bargaining chambers anoita kuti nhaurirano dziitike zvakanaka saka hurumende yedu ine basa hombe for the next 5 years yekuti tishande nayo zvakanaka tichiita kuti dzidzo yedu ibudirire upenyu hwemushandi hubudirire kuti nyika yedu ibudirirewo tikwanise kuita nhano dzakatirebei tichienda towards sustainable development goals number 4 rekuwanikwa kwedzidzo yakanaka nemunhu wose
avo vanga vari mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mudaily news bato remdc rinoti rinoona sekuti mashurugwi anotsigirwa nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika muchronicle vemakombi vanonzi vava kubhadharisa vagari vecodry park mubulawayo $15 kuenda kudhorobha mushure mekunge mabhazi ezuko amiswa kushanda munzvimbo iyi pamusoro pekuipa kwakaita migwagwa bhazi rezupco raibhadharisa vanhu dhora kuenda mudhorobha zim live inoti vakafanobata chigaro chemukuru wechikurubhi support unit vabhazivi nduve vanoti mapurisa echikadzi vape kuita zvechifambi kuti vapamidzire mari sezvo mihoro yavo iri mishoma. Vanotizve mapurisa ave kuita zvisiri pamutemo zvinosanganisira kuchera goridhe nekufambidzana nematsotsi vamwe vachitengesa tengesa. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Inini zvinoitika muZimbabwe zvinondirwadza anamwari we. Zvoita munangangu amba atirwadzisa nemwangu arwadziwa ndamba arwadziwa anamwari. Munangangu anoti anode kubve kuzororo kusongana nemunhu wekuchaina ndozvaakoshesa kuti vaitire kutori nyaya dzemudiro. Mudiro yacho inode kushanda kunaani, kunaani wani vashuya nemashurugwe achinzi matemano nemabhembe nyika yose anhu opera. Zvino asi vaana kumbotaura kana nechirotso chimwe chekuti mashurugwe arege kutema anhu, angoramba akanyarara ichioti ndode kubve kuzororo kudzokere munhu wekuchaina. Ndinode kuti budiriro yacho inoshanda kunani andogurukura naye acho anhu echipere kutema nemunyika umwa. Ndine Mwari wanga wopindura hangwe mukati menyika yeZimbabwe. Ndinamba arwadzikana nezviri kuizika. Iye Mwari haaoni here ngounonzwa akasikana nemufananidzo wavo? Inona Munangagwa were, wangaiseko mukati memwoyo wamunangagwamo? Nemwari watora hakwa nhakwa nhakwe ana Munangagwa wachiwenga wacho. Timboonawo kuti pakuda zvone zvingaitika shanduko zvingachinja. Handizivi kuti Mwari wambodai neiko. Zimbabwe yakapare mhosva yeiko anhu wee.
Ini ndiri panyaya yacharumbiro yandoramba chikaka nharo kuti kwai vanhu vakaina Munangagwa yohwee vachasungwa. Imwe munozvinetsa. Lidha wevanhu ava ndiye iye wagara ari iye haachinji. Lidha wevanhu ava wanga achiti lidha kubva kare nakare achilidha vanhu vachichera gorod ndiye purezidendi wenyika. Saka hapana chitsva chaanokwira achiudza vanhu nemacharumbiro. Ngaatonyarara nokuti hazivi. Ngaabvunze vanhu vaichera goridhe kubva kare 1992 ndo vanoziva chokwadi kuti lidha wezvinhu zvose izvozvo ndiyeyo vanoti purezidendi. Zvavari kubva nazvo izvokungovhara hazviperi zvemashurugwe. Vachatemwa, tichatemwa kusvika tahwa kwazvo nokuti kutemba nenguva. Ndotenda chazvo Studio 7 munotipa zvirongwa zvakadai, but varumeka is wasting for time kuti mugwe namashurugwe. Vanhu vavo vanoshandisa.
Makadii vajonga kanemiri Blessing Zulu tanomuka wande. Nawe mashurugwe yashungurudze kumusoja ari kunzi awane kwa ari mumota nguo dzechiuto zviri kumbofamba sei kandi? Nawe mashurugwe kandi.
Pazuva ipazuva paStudio 7 vashamariri vose veStudio 7 muri sei sei zvenyu. Tinoda kuda kupa kutenda nemashoko amuri kutipa zuva rimwe nerimwe, mashoko akanaka pfani. Ndoda kutaura hangu pamusoro pareverend avo vanga vachitaura pamusoro pevaprofita vanoverenga bhaibheri nevasikaverengi bhaibheri. Ipapapo ini kune avo vasikaverengi bhaibheri ini ndinopokana navo kana vachiti bhaibheri munya, isadza rakasara zuro harichina basa. Ini handitenderani nazvo nokuti kana tichiriverenga bhaibheri vaprofita vakambovapo, asi bhaibheri rinotiudza pachena kuti vaprofita nomurayiro zvakaitwa zvikasvika kuna Johani. Tikaverenga Rugwaro kuna Mateu chapter 11 verse 11, tikaverengazve kuna Ruka chapter 16 verse 16, inotiudza kuti murayiro navaprofita zvakanga zviripo zvikasvika kuna Johani. Saka ava kana vachitiudza kuti bhaibheri munya, uye vaprofita ivava vatiri kuona ava vambori vapi? Nokuti uprofita hwakavapo hwana Isaya hwana Dhanieri hukandosvikira kuna Johani. Saka ava ndevanani? Ipapapa toda kuti kana paStudio 7 muchitaura pamusoro penhau dzezvichechi apa, toda mutipe vafundisa unasa kudoma zvichaizvo chaizvo chimiro chokuti nzwisise nyaya iko yakananga. Ndatenda hangu, ndonzi Solomon Mulambo.
Studio 7, mangwanani apo, mamuka seko zvenyu mese? Aiwa, isi kutamuka. riseko kuku America. Lazangu kutora nezwe nyama bishop awa imutendi china warume wacho vachofamba nawa. Ah please ngavaita nguva kana kujiva mari dzenyika vaita zvisina basa. Asi vairekana kuti vari kanganwa. Varume vavo zvinotoratidza kuti kubvasure kwese kwavaibva. Zvamwari chaizvo ndizvo zvinhu zvavasingachazivi kuti Mwari unoda zvipi. Vavakita zvavo zvenyama. Vanambobvira vaita zvamwari vana mutendi ngavatirege kuti nyangadza. Kana vachimutikisisi ngavarege zvechibishop vaite zvemapolitics. Havana chavanoziva nezvenyaya yepolitics. Ipi nyaya vanondotaura ikokoko yaya vanotivo yakakosha. Vana vava vanotungamira kumadzikereke nekumadzichechi. Ndizvo zvikoro vakasununguka maticha vachibata. Vanotaura nyaya ipi? Chinguva vakatanga vanongoti hei tinoda kuti zvadai zvidai, tinoda kuti zvidai zvidai. Vani vava varege vati kwani varege kutitira zvisina basa munyika yeZimbabwe. Ndonyaya zvanga ndada kungotaura awa. Tinokutendai mumastudio 7, tinokutendai machinja. Rambai makadaro machinja, musachinja pfungwa dzenyu kunze kwokutowedzera. Ndava tigone kuurirana nenyoka mukati. Nyoka yakapinda mumba vanhu vese vanomhanya vachibuda. Saka muZimbabwe mava nenyoka. Asi mhanyirai kumachinja, minde kushanduko ndokuti vano utsvene. Tatenda.
Makadiko pastudio 7. Vana mukoma tanonoka wande, vana mukoma jonga kandemire. Vane vamwe vanosina kutaura nemazita avo. Ini ndinofara ndiri pano paJoza. Ndoda kutaura nezvenyaya yapresident Munangarwa zvavaitaura kuti hatifaniri kudya nyama munhu wose munyika. Mashoko apresident iwavo makazvitarisa. President vanoti hatifaniri kudya nyama. Pachinambo chekuti vaifanira kuti munhu umwe nomumwe unofanira kunzwa zvaanoda kudya ozviwana. Munhu une kodzero yekuwana chaanoda nguva ipi zvayo, kwete kumanikidzwa kuti musadya nyama. Sizvo kune vamwe vasingatofadi muriwo zvachose. Kune vamwe vasingafaniri kudya muriwo, vanotofanira kudya nyama. Ionzi dyai muriwo. Sa president vaifanira kuti zvinhu zvichanaka muchadya nyama mukatambura nadzo. Ndo zvinoita president. Iye zvinodatara nezvenyaya yamukoma avo Gilbert Muponda. Dekuti vanhu vezanupiefu vaya nechokwadi samukoma Gilbert Muponda. Kezvino zvinhu zvakatonaka. Ava vanechokwadi. Chikwadi chavakataura pastudio 7 ndo chandakaona kuti dei varivo purezidendi kezvino nyika yakatonaka. Gilbert Muponda dei varivo purezidendi wezanupiefu kezvino nyika yakatonaka, kwete varipa.
Maswera sei, maswera sei pastudio 7 apo. Haiwa makakosha basa renyu ngarirambe rakadaro. Iyi nyaya iri kutaurwa yemhondi dzadai kurura kumusha kuZimbabwe idzi dzemashurugwe. Hongo ine chekuita nevakuru vari mubato riri kutonga rezanupf. Nekuti dei kwakuri kuti vanhu imhondi chete dzinongonyukawo zvadzo. Dei dzakatobatwa dzikatoperera majere nowando hwadzo. Asi kuti zviri kuti hazvichitsikwa tsikwa nekuti zviri ndezvevakuru vebato. Saka idambudziko kunyika iroro. Tinoti ivo vamunangagwa vongoti vadzoka kurivhi, vaenda kurivhi, vadzoka kurivhi. Koma vanovatevedzera havagoni here kutaura nevanyadzikani vari munyika avo pakungoramba vachienda vachidzoka vachienda. Ngavaende zvachose, taneta navo. Aiwa, murambe makakosha. Ndotendawo mazuva angu kana asvika hangu.
Nanga makateerera pfungwa dzevamwe vateereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga, isu hatina kwatakarerekera. Munofungei, tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Varwi vanopfurikidza mwero vechiMoslem vanonzi vakauraya mauto eDR Congo 30 vakakuvadza mamwe 70 mukurwisana kwakaitika kumabvazuva kweDR Congo svondo rapfuura. Varwi vanopfurikidza mwero ava veAllied Democratic Forces vakarwisana nemauto mudunhu reNorth Kivu padyo nemuganhu neUganda. Vanhu vazhinji vakaratidzira nemusi wesvondo maguta mazhinji eIran vachishora hurumende mushure mekunge hurumende yabvuma kuti yakadonhedza ndege yeUkraine pakafa vanhu vanopfuura 100. Vanhu muIran vave nemazuva maviri vachiratidzira vachiti mukuru wenyika Ayatollah Ali Khamenei nehurumende yavo vasiye basa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu gumi neumwe vanonzi vafa mushure memhepo nematutumupengo avhuvhuta nokunaya mumatunhu ari kuchamhembe kweAmerica. Vanoona mamiriro ekunze veNational Weather Service vanoti mhepo nemvura iyi zvakanyanya kubata matunhu eArkansas, Missouri, Oklahoma neTexas. Vakafa vanosanganisira mapurisa vanodzimira moto nevanoshanda mumaambulensi vakange vachiedza kubatsira vanhu vakange vapinda panjodzi nemhepo nemvura iyi. Tabata mugari wedunhu reOklahoma vatawanda munjanja kuti tunzwe zvizhinji.
Muswe China, dopa takanzwa shoko rekuti muswe chishanu kwangu chaita shampupuri nemvura yakasimba kwazvo. Ndingangoti zvinhu zvinhu zvakatibata tisina kugadzirira nekuti tiri munguva yechando. And weather yakadai haiwanzokuwanikwa, inotozoonekwa kunana April kana kunana May. Saka ndo zvakazoitikwa muswe chishanu kuti kwakauya shampupuri chakasimba nemvura yanga yakasimba chaizvo imo muOklahoma munomu nemuTexas, ndingati nemuArkansas nemuMissouri.
Pane vakafa here?
Pane vakashayika, ndingati vanokwana vakumi. Zvinhu zvinosirisa chose nekuti vanhu vakashayika ava vamwe vacho vanga vari mapurisa kana ndingangoti mafirefighter vanga vari kuedza kubatsira vanhu vanga vapinda munyatwa yechambupuri ichi. Kwakafawo vanga vati kurei, tingangoti chembere dzedu dzinenge dzaretire idzi, vakatobatwawo vasina kugadzira vari mudzimba dzavo. Saka kwakafa vanhu vakati wandei imo mumastates akasiyana.
Chii chiri kuitika? Imhepo, imvura, kana zvese zvakavhengana?
Zvanga zvakavhengana. Ndingati mvura yobva kwobva kwasangana nechamupupuri. And chinonetsa ndechekuti ichi chamupupuri ichi kana chasangana nemvura hachioneki. Chinonetsa kuona, saka munotozongoona chasvika. And ndo zvakaitika.
Saka pari zvino kwakamira seiko zvino?
Kwatonyarara. Ndingati kwakutoita kunga kusina kumboitika zvinhu zvakadaro. Nezuro kwanga kuine chando, kwaitonhora zvisingaiti nezuro. Then nhasi kwakutodziya zvakare. Ndingati iwo muswe chishanu chamupupuri chisati chasvika ichi, muswe china tatitore matemperatures akatokwanisa kusvika 70°F. Iyo iri nguva yechando yekuti madegrees anowanzotambira kuma40°F, kuma30°F kuno.
Mune zvese zvakaitika izvi hamusati mambonzwavo henyu kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakapindawo munjodzi nenyaya yekumira kwakaita kunze?
Zvarwa zvemuZimbabwe, ndichinyanyodoma hangu nzvimbo yakada seOklahoma neTexas neArkansas neoti tine kubatanidzana kwakasimba, hatisati tanzwa hedu kuti pane mumwe wedu akaafektwa nezvinhu izvi. Ndingatongoti hapana hapo akaafektwa munzvimbo iyi.
Mugari mudunhu reOklahoma vatapiwa mujanja vari parunare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Mambo tuterere, mweya ndisesekedze. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Chiremba Peter Magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvarinoda kuzadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wandei ndichiti mosara zvakanaka.